chokwadi mangwana tiri kusangana nehurumende atiripoko kwatinoti kuagency meeting kuti tidiscuss zvemihoro yevashandi. Ndokunga kana muchiri kuyeuka last week takaita zvemeeting. Taita meeting iyoyo hurumende yakaya neoffer $97 pamushando wehurumende wega wega, izvo zvatakaramba kutambira. Saka iye zvino kubvira patakapedza meeting iyoyo kusvika iye zvino gavhumendi inga chiri kuconsulta maprincipals ayo vachiti vanoda kuti vaimprove. Saka chakanyanya kosha manje mangwana patinosangana ndechekuona kuti vaimprova kusvika papi, nokuti kuri paumwe kuimprova kwekuti vanogona kuimprova but zvisingagadzirise dambudziko riripo. Saka tinongonzwa naivo mangwana, bhora riri munhandare yavo ivo ndo vanofanira kutipa feedback mangwana. Saka tinenge tichikudzai kuti kubva mangwana zvinenge zvichifamba sei uye kuti miti inenge yafamba sei.
Imiwo mune zvamuri kuenda makapakata here zvamuri kunoisa patafura tichinzwa kuti makaramba $97?
Hongu, nyaya iripo ndeyekuti vashandi vari kuti mari yedu tikatarisa muchaona kuti yakasvika value nenyaya yekuti vanhu vanga vachiindekisa kuus dollar. Saka pakabviswa US dollar vanhu vakaramba vachingoindekisa mapurize iwayo nyange US dollar racho risipo. Saka nyaya iripo ndeyekuti vashandi vari kuti kana hatisina kupiwa mari inokwana isu hatingarambe tichitsvaga mari kuti taita mabhindauko edu tosustaina government hazvifanira kunge zvichidaro. Saka we are incapacitated to go to work. Nofa mukatarisa muchaona kuti madepartments mazhinji even maparastatals vakatonyorera kare kumaemployers avo kuti hatichakwanisi kuya kubasa. Saka ndinoona sekuti Apex Council pamahurukuro dzakaita last week ndofunga pachazenge pachidiclare incapacitation kana mari idzodzo dzauya tichidziona kuti hadzibatsire kana mushando.